manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kubvumbi 27/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vokudomboshava vogara vachitya kuti vanogona kubviswa munzvimbo yavo kuitira kuti imwe kambani yekuChina itange mugodhi wematombo okuvakisa. MDC inobuda nechisungo chekuti mupresidium mavo munofanirwa kuva nemunhukadzi achasarudzwa pakongresi yavo mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vakawanda vekudomboshava mumusha wakazimbiru munzvimbo yaishe Chinamora mudunhu reGoromonzi vari kugara vachitya kuti vanogona kubviswa munzvimbo yavo kuitira kuti imwe kambani yekuChina yeGeo Global ivhure mugodhi wekuchera matombo ekuvakisa kana kuti quarry mining munzvimbo iyi. Gordon Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nhasi nemiriri wenzvimbo iyi vaEnergy Mutodi paZimbiru Primary School, vagari venzvimbo iyi vati havasi kufara kuti kanzuru yeGoromonzi pamwe nemadzishe enzvimbo iyi vakatopa kambani yekuChina iyi mvumo yekuchera kwari munzvimbo iyi vasina kunzwa pfungwa dzavo. Vati nyanzvi dzakavaudza kuti kambani iyi itange kudhura matombo. Vese vanogara makiromita mashanu kubva pagomo reZimbiru vanofanira kubva munzvimbo iyi kuti vasakuware. Asi vagari vakaita samai Florence Chipurunya vaudza Studio 7 kuti havana kwavari kuzoenda.
Zimbiru place is for us. Mumapako mune vanhu vakaratidzwa mumaningo vakavata mwana
vakatotenderedzwa nemakuvaresero.
Saka isi tinongoti hatisi kuda kudistractwa mwanangu. Ipopo kunzi opening for this business. You can't open a business where people are staying. You can't open a business distracting people.
Vatina Shechimedza vanotiwo kunyange hazvo budiriro yakanaka havana chivimbo chekuti maChina angaunze budiriro munzvimbo mavo kana vakatarisa zvakaitika kune dzimwe nzvimbo dzakaita sechiyadzwa kwamarange kumanikaland.
And I kukupi kwa muno zia kwa mtoko kwa kwese kwa kuna nanyamuzio kwa huruku maina break granite. And then mwona maroda shawansha sama ERA-4-0-5-1 zakafezo na Amerika kudara. Awaja boss moda zakanaka kwa nisekenda iku kwa enda kupi. Before September kanya dire kukona soroku kwa huruku maina. Juze njimbo ya kama ino granite mimi yaka developer. Why is it that all atangila mudombosha wa muno? It's a big no.
Nengo ye committee ya kadu omwane wa gari kutiva onkoro rekuya kwe kambani ii kudombosha wa vati na imunetzi. Vaudza Studio 7 kuti masabhuku ishe Chinamora nekanzuru vakaita zvinhu zvavo muchiwande uye ndosaka pave nemutauro.
Saka chimwe chatabatikana nacho futi ndechekuti taronga musangano, takaronga musangano nemadzimambo vachiziva kambani yacho yanga ichiziva yejianyi iyoyo yanga ichiziva. DA yakafonerwa tiri mumusangano imomo, amai chinyemba CEO vakafonerwa kuti tiri mumusangano upi iyoyo. Tikadzoka isu tikaenda kumadzimambo nemasabhuku tivaudza kuti meeting yako muzuri Saturday. Tashamisika kuti mambo Chinamora vakamisa meeting iyoyo nenguva diki diki ivaizoti mangwana vanhu vari kuita sei vanenge vachifanonga vachipinda musangano iwoyo.
Vachitaura mushure mekunzwa zvichemo zvevagari, vamutodi vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi uye vave kuiongorora.
Zviri kuitwa isu tisingazivi, hatina ruzivo nazvo. MP asi haana chaakaudzwa. Tinoziva kuti kana development yakadaro ichiitika, vanozoafekwa nedevelopment iyo vanotanga vakonzautwa vozoonekwa. Saka zviri kuratidza kuti pakati pedu pane vamwe vakavane ruzivo nazvo. Zviri kutoratidza kuti kune meeting yakatetwa nechekare inoinvolva masabhuku nemachief nezvimwe zvakadaro. Vanhu vakatopiwa license asi MP haana chaari kuziva. Saka tati zvose zviri kuva nekambani ngazvimirwe. Hapana chinoitwa chatisingazivi. Tichaenda kuMinistry of Mines tonatsonzwa chokwadi chokwadi kuti vakapiwa nani.
Vatiwo hapana achabvisa vagari pamisha yavo, uye vagari vanofanira kugara vasina chavanotya.
Dombosha ino yatova residential area yangofanana nechitungwisa. Saka haugoni kubvisa vanhu kwauchida kutsvaga mari nematombo. Ngazviitwe kune dzimwe nzvimbo. Kuno tine development tiri kuida, asi kuda development inobvisa pakagara vanhu. Zvakare mutemo wehurumende unoti hakuna munhu anobviswa paagere kana hurumende isati yaisa plani yekuti achaenda papi avakirwa here musha wokugara. Saka ndozvatoda kuti tizivise vanhu izvozvo. Hakuna munhu ari kuzobviswa, vanhu ngavamire kupanika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukambani yeGeo Global kana wokubata Ishe Chinamhora kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakatambira chichemo kubva kune vamwe vagari vekudomboshava pamusoro penyaya iyi uye rave kuiongorora. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Godwin Mangudla.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yaita musangano wayo weNational Council nhasi ikabuda nezvisungo zvakati kuti. Chimwe chezvisungo izvi ndechekuti mupresidium yabato iri munofanirwa kuva nemunhukadzi. Musangano wanhasi wanga uchitambira zvakabva kumakongresi ematunhu uye wazivisa vose vari kuda kukwikwidza kukongresi mwedzi unouya vanenge vakadomwa kukwikwidza zvigaro zvinodarika chimwe chete kuti vasarudze chigaro chimwe chete chavachakwikwidza. Rachel Towe, Studio 7, abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo.
Musangano wataita weNational Council ndunova uyo wokupedzisira tisati tapinda mukongresi yedu wafamba zvakanaka zvikuru. Tapuwa maripoti kubva kuorganizing nekuIndependent Electoral Commission. Ripoti yacho yabuda kuti 11,200 branches akaita maelections zvakabudirira, 1,958 wards akaitawo maelections pasina musindo, pasina kukasharara zvikabudirira, 210 districts vo dzikaita maelections acho vakatsvaga vatungamiri ve5 years, nemaprovincial congress akabva aita ku13 kumaprovince. South Africa ndo iri kutopedzisa nhasi zviri kufamba zvakanaka. Zvabuda imomo tapuwa manominations atabuda imomo akakuleadership. Zvikabuda kuti vaya vanenge vakanominatwa vanofanirwa kusarudza by Wednesday kuti vanoda papi, uyezve vanofanirwa kuita consensus yekutaurirana vachivakana kuti osiyira mumwe chinzvimbo ndiani, otora chimwe chinzvimbo ndiani.
Bato renyu rakamira papi panyaya yekukwikwidza zvigaro zvepamusoro zvemupresidium panyaya yevanhukadzi?
Kupresidium, National Council yataura kuti mupresidium unofanirwa kunge mune mudzimai. Zvinoreva izvo kuti pane chigaro chichange chakatarisirwa kunzi chichave chemudzimai mupresidium imomo. Kana chakadaro, Independent Electoral Commission nepati zvichagadzirisa kuti izvozvo zvichafambiswa sei, vachavhoterwa sei ende zvinenge zvichifamba sei. Asi zvabuda kuti panofanirwa kunge pane mudzimai mukati mepresidium imomo.
Mataremi kuti izvo Independent Electoral Commission yamunenge muchishanda nayo ichagara pasi ichiona kuti izvo zvinhu zvingafambiswe sei. Tiri kuona kuti izvo pazvinzvimbo zvemutevedzeri wemutungamiri webato pane vanhu vakawanda vanga vachikwikwidza, kusanganisirawo madzimai anga achikwikwidza. Muchazvifambisa sei? Muchati madzimai kana akumira achange achivhoterwa ari madzimai chete here kana varume vabvumavo kusuduruka?
Ndozvatichataura. Pachange pachabuda mudzimai, mabudiro ake ndo hatichazoudzwa, nokuti anofanirwa kuvhoterwawo nevarume nemadzimai nevadzimai. Haungangovhoterwi nemadzimai chete, nekuti achazoita president wevanhu vese. Kana uri VP unoita vice president wepati yose kana uri chairperson unoita chairperson wepati yose saka zvichagadziriswa izvozvo kuti anovhoterwa sei asi chiripo ripo ndechekuti anenge aripo sekutaurirwa kwaitwa National Council zvekuti anozopinda sei zvino zvatinogona kuzoita muburukidza nekutaurirana nekugadzirira mutemo nekuonawo kuti kune dzimwe nyika zvinofambiswa sei
vamafume pane zvimwe here zvisungo zvabuda nebato renyu pamusangano wamaita nhasi
pane zvisungo zvekuti tichange tichiita hatinotiwo maprovincial caucus vanhu pavanenge vachitaura zvavada kuitira pati zvavari kuda kuitira nyika vachibudisa mamanifesto avo tasungazve kuti tichange tichiinda kumemorial service yavatsvangirai iyo ichange ichiitwa musi wa4 tasungazve tichange tichiita 4 May tichange tichiinda kumay day munhu wese muzimbabwe chero iye asina kumboshanda nekuti tese tichashandavo ende tichange tichishanda ngatiindei kumay day tichitaridza kuva nevashandi variko tichitaridza kuva nekuda kuzova nemabasa tichange tichiinda kumastadium nenzvimbo dzinenge dzichiinda ZCTU kumay day ndo zvimwe zvakasunga muNational Council
mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura naRay Joto weStudio 7 vari muHarare. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union ATUS rinoti vamwe vatungamiri varo vasungwa nhasi mangwanani kuGreston Park vari pamusangano wekuronga kudzidzisa vanhu vakuru vakashaya mukana wokuenda kuchikoro. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti gweta ravasungwa ava vaDoug Coltart vazovawana vari kumapurisa kuHarare Central. Vakuru vebato yesangano iri vanosanganisira vaRobson Chere pamwe naPrecious Ndlovu naJess Drury kuHarare Central Police Station, uko vapomerwa mhosva yokuita musangano nechinangwa chekuda kukonzera mhirizhonga.
Vatorwa zvichiri pamutemo nevanhu vanoshandira hurumende vatingati mafiyavo vavatora kuGreston Park munguva dza10:45 AM. Vakatora nguva yakatirebei vasina kumboendeswa kumapurisa. Magweta asera ari dishi achimhanya Harare yese yacho vatsvaga kuti vaisiti vazowanikwa masikati ano.
Pavatorwa apa pane anyatsoona here kuti vanhu ava ndivanani?
Vanhu chakwanisa kunyanyoonekwa imota yavatora yanga iri Toyota RAV4. Asi vanhu vanga vakavatarisa vati vanhu havanga vasina kupfeka uniform, asi mukuzowanikwa kwakaita vari kuti zviri kunzi vanhu ava vanogona kunge vari vasori vehurumende vanoshandisira president's office. Vazowanikwa vari paHarare Central kuLaw and Order section ndokwavazoendeswa, asi vachiri mumaoko emapurisa ende magweta ari mubishi rekuedza kuona kuti vanga vaita kuti sei kuti vareleswe.
Vakuru vesangano renyu pavatorwa vanga vachiitei?
Vanga vari musangano wekudzidzisana zvinoitwa kana muchidzidzisa vanhu vakura, tinoti kudzidziswa facilitation education, izvo zvinoenderana nedonzo redu seunion rekuti tikurudzirawo kuwanikwa kwedzidzo nevanhu vose avo vakabvenge vashaya mukana wekuenda kuchikoro vachiri vadiki nevari kunzvimbo dzakasaririra.
Pane changa chakaipa here nemusangano uyu?
Musangano wangu wari pamurawo wangu nenyaya yekuti isu tiri bato rinonga tiri boka rinomirira vadzidzisi, saka misangano yedu yose inotenderwa pamutemo kuti misangano yemaprofessional bodies inotenderwa kunzi iende pasina involvement yemapurisa.
Vese ava inhengo dzeATUS here?
Nhengo dzedu dzeATUS dzinozoti vachere navandawana vamwe vairi ava havasini nhengo dzeATUS.
Saka munofunga kuti chakonzera zvichii?
Hatina zivo yakati wandei, asi chatinoona ndechekuti tine hurumende yaakutya vagari vemunyika mayo yavanotungamira. Mukutya kwavo kuva kungoti pavangowana macitizens vakaita vairi vatatu vaakutongovhunduka kuti pamwe pane zvisina kurongwapo. Ava macitizens ari innocent, anga achitongozoenzererawo neupenyu hwavo zvinongoitawo vamwe zviri nomo. Asi nenyaya yekuti mamembers eATUS zvinongotarisirwa kuti pavaungana hurumende inovhunduka ichitya kuti pamwe vari kuronga kuipandukira, ivo vangorowo macitizens vane upenyu hwavo vanongozviraramira.
Pamavaona imimi mavona vakadii?
Tavona vari raiti, vari kungoratidza kuvhunduka, asi vari kuti vari raiti zvavo. Pata sika tingota uwa wana atina kwa samtora na wata vita zukura mbizuwa kuti tutaure na wasta wana wazivraza kufunduga saa wana kuhuraza onge wane kukua waita.
Abo vange wari mtunga miririwe Atus va Opet Masaraure vachitaura wari parunare wari kuharare.
Makadi hamanesha maridze duze Studio 7. Tino kukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba zedu zvakare +1 202 465 0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu ve Studio 7.
Ya sveka nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Vongai Matonhodze vesangano reSelf Help Development Foundation. Muzvare Matonhodze mumwe weavo vanga vari kuZimbabwe International Trade Fair iyo yapera nhasi muBulawayo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Matonhodze.
Ndinotenda waita hako Marvelous makadi muri yeZimbabwe.
Mungatitsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve ranga riri kuitei kuchirongwa cheTrade Fair chapera nhasi muBulawayo?
Ndinotenda Marvelous, sangano reSelf Help Development Foundation rakavambwa mugore ra1963 riine chinangwa chekusimudzira upenyu hwevanhukadzi kuti vagone kuitawo mabhizimusi vagogona kuzviriritira. Zvatinokoshesa mubasa redu masavings clubs ayo anenge achiumbwa nemapoka evanhu vanokwana 10 kusvika 15 vochengetedza mari yavo pamwe chete voinvesta mumabhizinesses. Nokuti isu kwatinoita basa redu tinoencourage saving for investment, hatichadi zvesaving for consumption. Sangano redu riri kushanda mumadistricts 40 muZimbabwe uye pari zvino tiri kushanda nemamembers anokwana kuita iwo 21,075. KuZimbabwe International Trade Fair kwatanga tiri nhasi tanga tichiratidzira mabasa akasiyana-siyana anoitwa nemadzimai.
Manga mune madzimai akawanda sei uyezve vachibva kupi nekupi pachirongwa chenyu ichi chekuTrade Fair?
Tanga tine madzimai anobva muno muBulawayo nemadzimai anga achibva kuGwanda District, vese pamwe chete vasvika 12.
Maona sei chirongwa chekunge muri paTrade Fair? Nekuti vamwe vazhinji vanga vari kuti ivo nemamiriro akaita zvinhu munyika, kune vamwe zvinogona kunge zvanga zvisiri nguva yekuti vanhu vange vari kuTrade Fair semaonero evamwe.
Hongu ndinotenderana nevamwe kuti upfumi hwenyika panguva ino hauna kumira zvakanaka, Asi zvanga zvakatikoshera seorganization uye semadzimai vari kuita mabhizinesi achiri kusimukira kuti vaende kutrade fair, nokuti kunge vari patrade fair kwavapa mukana wekusangana nevanhu vanogona kutenga zvinhu zvavo, uyezve vatinoti mavalue chain players vakafanana nemainput suppliers, maprocessors uyezve mamarketers. Saka taona zvakatikoshera zvikuru kunge tiri kutrade fair, uyewo madzimai aya akwanisa kutengesa zvinhu zvavanga vainazvo pavanodzokera kudzimba dzavo vanenge vaine mari.
Vakwanisa kuwana maorder akawanda sei, achange achizova pamari akawanda sei, uye maorder aya abva kune vanhu vemunyika kana kuti vekunze?
Maorder edu mazhinji abva kuvanhu vemunyika muno, vemuno muZimbabwe, asi mamwewo abva kune vanhu vekunze. Ende tinotarisira kuti vachaonawo mari inokwanisa kusvika ku$8,000 kuburikidza nemaorder iwayo aiiswa, kunyanyanyanya ezvinhu zvakaita semaarts and crafts ndizvo zvanga zvichinyanya kutora mwoyo yevanhu, uye zvinhu zvakaita semifushwa.
Pane zvimhinga mpinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai here, uyezve zvavakasangana nazvo pane kuratidzira kwamamuri kuita patrade fair?
Zvimhinga mpinyi zvavasangana nazvo ndezvekuti kutengesa kana kuti kwatingati masales anga akatidzikirei gore rino kana tichienzanisa nemamwe makore, nokuda kwekuti dambudziko rekushayikwa kwemari riri kuafektawo munhu wese muZimbabwe. Rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti vamwe vanga vari willing to buy maproducts avo vanga vachida kutenga neecocash, asi kana vatichinge vatengesa neecocash havachakwanisi kunohodha maraw materials kana kuti zvekushandisa kwakaita sana South Africa nana Botswana, kunova ndiko kwavanowana zvinhu izvi.
Makakwanisa kuwana mukana wekutaura nehurumende here nhuna dzanga dziri kusanganikwa nemadzimai patrade fair apa?
Ndinotenda zvikuru. Takakwanisa kuwana mukana kutaura neminister of finance uyezve ministry of industry and commerce, vane nhaurirano yavakaronga yatakakwanisawo kuti tipe zvichemo zviri kusanganikwa nazvo nemadzimai.
Vanenge vachida kushanda nemi munowanikwa kupi?
Head office yedu iri panumber 17 Nirvana Road kuHatfield kuHarare, uyezve tine nhare mbozha yavanogona kutibata nayo panhamba dzinoti 0777821579. Ndodzokorora zvakare 0777821579.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare vongai matonodze kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda zvikuru maita henyu muri yeZimbabwe inokuteerera.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri. Muchirongwa chedu umo tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa naJonga Kandemiri, asi nhasi muri kuchipiwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa zvakaitika kumatunhu eChimanimani neChipinge, ayo akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Muhurukuro yanhasi tina sekuru Prince Mutandi Sibanda vesangano reZinata. Tinokutambirai nemufaro past the 7 sekuru Sibanda.
Makadiyo zvenyu vateereri.
Sibanda, zvakaitika mudunhu reManikaland nemasvingo zvekusiya misha, zvivakwa, vanhu nezvipfuyo zvaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashanu emvura. Munozvionawo sei?
Isu kana tichiona mutsika dzedu dzechivanhu tinochengetedzwa nemidzimu yedu dzinga kana dziri mhondoro dzepatunhu iwayo. Saka tinoona kuti dutu mupengo rakakuuya kwarakaita uku kune kanganisika kwaiitwa kumatunhu iwayo kutarisa mutsika dzedu dzechivanhu. Zvingava zviri izvo zvakapa kuti kuve kunouya chishamiso chakaita seicho chitiko chakaita saichochi. Saka kana tichiona kunogona kunge kune kukanganiswa kwaiitwa angava makunakuna chaiwa makunakuna, nekuti isusu kana tichitarisa raramiro yedu isu yetsika dzedu dzechivanhu tinoti tinochengetwa midzimu yedu zvichisvika kuna musika vanhu. Saka tinoona kuti pane kukanganisika kwaiitika mumatunhu iwaya. Nosaka midzimu iyayo yakatsamwa ikavhurira mhepo yachona iyoyo. Kana
sekuru Sibanda, vanhu vangade kuziva kuti izvo zvakadai zvakamboitika here muupenyu?
Chiitiko chatisati tamboona isu kana tichiti kurarama kwedu kwechivanhu hatina kunge tichiona zvinhu zvanechiitiko chakaita saichochi. Kasi kana tichitarisa tinoona kuti kupinda kwazvo, kupinda kwemhepo iyoyo, zvine chiramo chimwe chatinoona kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichikanganiswa zvakafanana nemakuna kuna kana kukanganiswa kwaiitika kwenzvimbo iyoyo. Vanhu kusabata tsika dzechivanhu zvakanaka, zvimwe zvachona zvinenge zvatinoona kuti zvingadaro zviri izvo zvakaunza mhepo iyoyi, nekuti hatina mumbenge takambobvira pasigare takamboona zvinhu zvichiitika saizvo.
Sekuru, ndaapi matanho anofanirwa kutorwa nemadzishe emumatunhu maviri aya eManicaland neMasvingo sekuona kwenyu?
Isu kana tichiona dziri tsika pane pachida kuti panogara pasi kungava kumadzishe neMhondoro, vogara pasi kwakuchenura nzvimbo iyi. Nekuti kana tichiona izvozvo zvisowo, nekuti pakateuka ropa, saka panoda kuti pachenurwe nzvimbo idzodzo. Nekuti dzikasachenurwa nzvimbo idzi, dzinoita kuti munoona kuti dutumutangwana rinoramba richitambira nzvimbo iyoyo futi, nekuti vava vakafa vane dutumutangwa irori vanenge vachikoka vamwe. Ende tiki dzimwe chivanhu mumwe chivanhu chatinoona ndechekuti vanhu pavana kuti pave panovigwa vanhu netsika dzedu dzechivanhu dzakakwana, kwete hati kunzwa mamwe avari kuti mamasigrevhi ari kungoitwa ikoko. Zvinhu zvinofanira kunge zvichiteedzwa negwara rechivanhu, zvinenge zvichitarisirwa kunzi zvinenge zvichisanganisirawo kuti Mhondoro ungava nemadzishe vachigara pasi. Sakana nesuwo isusu sangamire zvinata tiri macustodians ekausa, tinenge tichifanira kunge tichionawo kuti tichiratidzana nekuonesana gwara rachona rekuchenura nzvimbo yachona iyoyi. Zvine chivanhu chinofanira kuti chiitwe chekuchenura nzvimbo yacho iyo.
Sekuru Sibanda, mukuchenura matunhu iwaya, zvinhu izvi zvinoitwa sei? Madzisha anofanira kunge achiungana pamwe chete here, kana kuti izvo ishe nenzvimbo yake anozvigarira pasi ochenura, tichiona kuti dambudziko iri rakabata matunhu akawanda?
Zvapanoita ndepekuti pangapo kuti ishe nedunhu rake iroro vanogara pasi povapo, kuti chero vachibatana kuti vakanda vatanga vagara vose pasi ari madzishe enzvimbo idzodzo dzakaita matambudziko iwayo, nemhondoro dzenzvimbo iyoyo dzenzvimbo idzodzo dzodaidzwawo, totarisa kuti midzimu inenge ichitiwo chii nevafiva vava. Pove poburitswa gwara rechenura, rekuti paonekwe kunzi pangachenurwe pachiitwa sei chivanhu chachona, zvinenge zvichibva mumarayiwa anenge achibva mukati mechi nemhondoro dzinenge dziri chi matunhu iwaya, zvichibatanidzawo futi nechi dzingava dzimwe dzinobva kana kune mamwe matunhu. Nekuti tese zvakaitika munyika medu, saka tinenge tichida kuti tibatsirane tese. Hazvireva kuti tingangoti iwo chete kwakaitika matambudziko aya, nesuwo tinondotienda ikoko tinoona kuti tinopanana marayiwa kuti aiwa, kana tichichenura tichiona kuti vafi vedu ave neropa rakateuka iri pangachenurwa pachiitwa sei zvichigarwa pasi nemadzishe, zvichigarwa pasi nemhondoro dziri matunhu iwayo. Tinoona kuti tinokwanisa kuburitsa gwara rakanaka rekuchenesa nzvimbo dzedu idzi.
Zvii zvingaitwe nehurumende mukuona kuti izvo zvamuri kuitaura izvi zvaitwa nemazvo?
Chatokumbira ndechekuti hurumende ngaiitewo futi kuti itarise kuti tsika dzechivanhu cheduwo tireve kuti kumbe tinoziva kuti kune vamachechi variko, hatiishorei vamachechi. Nekuti isu kana tichiti kuchenura uku kude kuchenura kwechivanhu, kude kuchenura kwevamachechi. Saka tinotiwa ivo hurumende ngaive inotarisa mativi ese kuti aiwa, vakatarisawo vamachechi votarisawo futi kutsika dzechivanhu, kuti chivanhu chidu chinoti chii. Nekuti hurumende nyika yedu iyi ndeyechivanhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Sekuru Sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu.
Aiwa, tinotenda, musara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kuna Sekuru Prince Mutandi Sibanda vesangano reZinata muchirongwa chenyu chamunopuhwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nhasi machipakurirwa neni Reichoto ndiri muWashington DC. Ndichiti muve nezuva resvondo rakanaka mangwana.
Sezo, nguva yedu yapera, rikaiti mbotarisa misoro ya naudze biza nasi. Vagari wokudombo shava vogara vachitya kuti vanogona kubviswa munzvimbo yavo kuitira kuti imwe kambani yekuChina itange mugodhi wematombo ekuvakisa. MDC inobuda nechisungo chekuti mupresidium mavo munofanirwa kuve nemunhukadzi achasarudzwa pakongresi yavo mwedzi unouya. Tashika magomo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 27 Mabasa 2019 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukuthi angene. Abebandla leMDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano weNational Council baphuma lesinye sezibopho esithi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye presidium kumele iguqele owesifazana. Kuthi ke izabekhamizi zezabelweni zeMandebeleni zithi labo abaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi kumele baxolise ukuze bathethelelwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka ugqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukubana angene. Labo somabhizimusi labo besithi ngabe uhlelwa kuhlela umbukiso ukuze kube yiviki yonke kuvulelwe uZulu labo besebenza ezabo inkulumo labanye babo baphandle kwelizwe. Ekucingweni sile entatheli zindaba iye Studio 7 esembukisweni owezitf walonyaka uAnastasia Ndlovu. Siyama kumukela kuhlelo. Akuchasisele abalaleli ukuthi kwenzakalani khona ngapho ngakobulawayo.
Namhlanje lilanga lokucina lokuvulwa kombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Abantu baze ngobunengi bekugcwele kuphithizela abadala labantwana labo somabhizimusi kuhlanyene. Umbukiso uhambe kahle njalo lababukisileyo batshengisela ukuthokoza. Abanye ngabathi batholile osomabhizimusi abalakho ukuthenga impahla zabo. Abanye njalo ngabathi bathole osomabhizimusi bakwamanye amazwe abazathenga impahla zabo. Ngakho bakhangelele ukuba uhulumende ayenze kube lula ukuba labo bafuna ukuzotshala imali eZimbabwe bengathathi isikhathi ekuhlanganeni lamaphepha wonke okumele bawahlanganise ngesikhathi lapho befuna ukuzokwenza ibhizimusi eZimbabwe.
Ababuyileyo ukuzobona umbukiso abakhalazi na ukuthi isikhathi sangkhona sokuthi bangene insuku ezimbili zinlutshwane kakhulu.
Osomabhizimusi labo bakhala ngokuthi amalanga amathathu abaphiweyo malutshwana ngabe ayengezelelwa. Kuthi loZulu laye uthi amalanga amabili abawaphiweyo malutshwana. Ngakho bakhalaza ukuba iZimbabwe International Trade Fair ihleli phansi lohulumende bayengezelele amalanga okuvulwa kombukiso.
Abesifazane bona kade bebukisa na njalo bathabe okungakanani ngebhizimusi abalitholileyo.
Abesifazane babonga uhulumende abanengi abalemisebenzi yezandla bebekhona bevukisa. Babonga njalo uhulumende ngebhanga leli alivulayo iWomen's Bank. Bethi bayathokoza ngemali abayitholayo kuleli bhanga ikhulisa imisebenzi yabo. Kodwa bephinde becele njalo ukuba imali ezaliswayo emalini ababe beyibolekile iyehle phansi. Hatshi ukuthi iqanse kakhulu, bethi njalo lokufunakalayo ukuze uthole imali kumele uhulumende ananzelele ukuba omama bebevele bephansi kumabhizimusi abenzele kube lula.
Amafekithali lawo avalwayo ekukhulumeni kwabo abamabhizimusi lohulumende bathi azaphenduka na kobulawayo njengoba kwavalwa amafekithali amaningi lama industry.
Uzulu ikakhulu onguye ongalamsebenzi nguye okhala ngokuthi uhulumende kasebenze gadalala ekubuseni kuhle lobudlelwano lamanye amazwe ukuze ngesikhathi ebusa kuhle abafuna ukutshala imali bezotshala kuhle imali. Bekhalaza lokuthi eZimbabwe ezomnotho azicace, uhulumende engawomisi isandla kulabo abazofuna ukutshala amabhizimusi. Umeya wedolobho lakobulawayo uthi ukhangelele ukuba ngabe amankampani ayabuya ezovulwa kobulawayo okubalisa odanlopu labomelin labosugar refinery. Bethi kobulawayo akulalutho olulusuphe ekuqaleni ibhizimusi kodwa uhulumende kabuse kuhle.
Ababuzanga pho indaba ukumbe ngithi udaba lwamanzi nganye logets.
Umeya wedolobho lakobulawayo Solomon Mguni uthi uma behleli phansi ngendlela ubulawayo ahleleke ngayo, ubulawayo kaladubo lwamanzi, ubulawayo kaladubo lwamagetsi, ngoba uvele ubulawayo uyazigayela amandla kagetsi. Njalo noma bengathi kulodubo lwamanzi, ubulawayo kaladubo lwamanzi balemithi eyeneleyo yokuhluza amanzi ukuze wonke umuntu ozofuna ukuqala ibhizimusi kobulawayo athole kulamanzi edolobheni. Bakhalaza njalo ngokuthi uhulumende basebenze gadalala aqede uhlelo lwemathebelele Zambezi Water Project, ngoba ngolunye abakhangelele ukuba ngabe lutholisa ubulawayo amanzi. Bethi noma izulu lingananga kuhle, ubulawayo okwamanje ulamanzi ayeneleyo. Bakhangelele njalo ukuba bethole amanzi eNyamandlovu lapho abadonsa khona besipha uZulu. Bethi okwamanje udubo lwamanzi abalalo, ngakho okhangelele ukufuna ukuzoqala ibhizimusi kobulawayo aze ekhululekile, ngoba bona abaladubo lwamanzi njalo abaladubo lwamagetsi.
Bayalungisa na imigwaqo kanye lokuthanyela ukuze leli dolobho lihlanzeke?
Kuqala kuyona le inyanga ikhansile edolobho lakobulawayo isiqalile ukulungisa imigwaqo esedolobheni. Loba nje bebebhekane lodubo lokuthola imali yakwamanye amazwe ukuba bethenge eminye imithi eyokulungisa imigwaqo. Ikhansile edolobho lakobulawayo ithi isiqalile uhlelo lokulungisa imigwaqo. Kuyona le iviki baqalile njalo ku 4th Street wonke ukufaka kutsha ithara, ukuthi uRobert Mugabe naye uqalile ukulungiswa, lo Jason Moyo wonke uqalile ukulungiswa. Ikhansili ithi izaqhubekela phambili isebenza ngaleyo mali elayo, kodwa bethi ofuna ukuzoqala ibhizinisi kobulawayo ukhululekile.
Siyabonga ke Anastasia ngokusiqhathekela obekusenzakala empukisweni oweZITF walonyaka onake ogqitshwe lamhlanje kobulawayo. Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kushortwave. Abebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babe lomhlangano wamalunga edale labo laphezulu ele-National Council namhlanje, baphuma lezibopho ezithile. Esinye salezi zibopho ngesokuthi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele igoqele owesifazana. Umhlangano wanamhlanje ubujongwe kwamukela impumela yenhlanganiso yokwamukela impumelelo yenhlanganiso yezabelo ama-provincial congresses okhetho lwenkokheli yalezo zabelo ngemva komhlangano bahle bethula isaziso sokuthi abadinga ukuncintisa ezikhundleni ezedlula ezimbili kuCongress yaleli bandla enziwa ngenyanga ezayo. Kuzamele bakhethe ukuncintisa esikhundleni esisodwa kuphela, ngoba akula ozavunyelwa ukuncintisa ezikhundleni eziningi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Izakhamizi zezabelweni zeMandebeleni zithi labo abaphatheka kumbhoqazwe weGugurawundi ababalisa oye ngumongameli Robert Mugabe lo mangameli Emmerson Mnangagwa osembusweni okwamanje kumele baxolise ngodaba lweGugurawundi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo endabeni zemaphandleni.
Ikomishini ebona ngokukhumisana omlothe National Peace and Reconciliation Commission lamhlanje iqoqa umhlangano oyenzelwe eGwanda lapho uZulu ovele endaweni ezitheneyo zesigabeni sangezansi yeMandebeleni efaka imbono yakhe ngalokho kumele kwenziwe ukuze kuxolelwane. Iningi labantu abadabuka esigabeni sangenyakatho kweMathebeleland ikakhulu eLupane okulapho kwabulawa abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi bathi kungakakhulunywa ngokuxolelwana uMugabe kumele aqale avume amacala akhe ukuze athethelelwe. Umnumzana Nangensimbi Mkhwananzi ozalwa eLupane oseyagele eGwanda uthi uMugabe kumele amiswe phambi komthethwandaba athonisiswe aphinde njalo axolise kuZulu ngalokho akwenzayo.
Ukuthi umgabe ufundile uyakhuluma kavaleka ngamlomo wadala wami ufanele aphendule amacala akhe awavume. So kaxolise umgabe umdala kawamthwale nge-wheelchair sibili akuhambe e-high court kobulawayo afika axolise amacala akhe lawo. Nxa sokuyikuthi umbuya kufa engaxolisanga kusefanele umnaka agaxolise ngoba wayenguye wayemkhulu kuleyo ndawo. So kathesi umgabe umnaka kuthi axolise uzaxolisa njani umnikazi wecala ekhona madoda.
Umnumzana Patton Xaba obona ngamasiko yena odabuka esilobela uthi laba abaphatheka kumbhuqazwe bayaziwa njalo kumele bachaze ukuthi kungani bakwenza lokhu.
Ngaleso sikhathi sombhuqazwe uPrime Minister uRobert Gabriel Mugabe onguye owazi kakhulu ngalolu hlelo njengenhloko yelizwe ukuthi iGugurawundi engumbhuqazwe igenocide le elo Black Jesus uParents Shiri elo architect mkhulu uEmerson okaMnangagwa lo Sydney Sekeramai behlela lolu daba lokuzabulala abantu bakwaMthwakazi injongo kwakuyini.
Umnumzana Thandebo Zindi Mkandla ngomunye wabahlukuluzwayo ngomnyaka 1983 lapho etshaywa kabuhlungu ngensuza.
Thina ama-victim sifuna ongakafi kabuye abhodi ilizwe lonke leli. Ama-thankyou rallies aluntu kwakhonisi okuthi babhodi ilizwe leli bezosixolisa ngobuhlungu i-disrebo rally. Ithi thina mina as one of the victims mina zinti lo gababu yabazosithela besichayela.
Umnumzana Njabulo Ngwenya odabuka emantu ongola uthi wahlukuluzeka kakhulu ngesikhathi seGugurawundi lapho ebanjwa ngamandla okuthi abulale umdlwane wakhe ayewuthanda kakhulu ngemva kokuthi ukhonkothe ibutho leGugurawundi. Uthi lokhu kumphazamise kakhulu engqondweni yakhe okwadala ukuthi aphazamiseke ezifundweni. Kungakho uthi uhulumende kumele ahlawule wonke nje uZulu eMandebeleni ngoba wahlukuluzeka ngenye indlela ngaleso sikhathi.
Abantu beMathebelelendi bonke ngama-victims eGugurawundi. So if you are going to compensate abantu beMathebelelendi, you are going to compensate everyone. Labantwana esibazele last month. Ngoba iGugurawundi yahlasela wonke umuntu weMathebelelendi.
Umfundisi Langton Moyo uthi kuyadingeka ukuthi kuxoliswane kuthi laba abakwenzayo bachaze lokuthi kungani bakwenza.
There must be an apology, a clear apology ayikhona yokucabangela ukuthi ingxenye lapha ubexolisa anti angithongi ukuthi ubani. kodwa siyashela ukuthi sikuzwe khonoko from the horse's mouth as the motive behind yalokho okwenzakalayo, because in everything that happens there is a motive. What was the motive?
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokukhulumisana umlotha omnumzana Selonare uthi bazaqala ungena emaphandleni ukuze bathole imbono yalabo abahlukuluzwayo ngalokho abafuna kwenziwe.
Ubaba induna uMathema wathi esikhangeleke bathi babanare baba Ncube abantu balindele ukuthi bazolitshela okuphakathi kwabo balokhu besatshiseka. Samthembisa ukuthi sizagijima, kukhanya lezinyawo sezisilazo ukuthi sigijime hlangane labantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko ukuthi uZulu kumele akhululeke ukuxoxa ngodaba lombhuqazwe engelakwesaba ukuze kudingwe indlela zokuthoba inhliziyo lamanxeba alaba abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyambonga ke u-Albert Ncube ngokusinika izindaba eziphathelane lezemaphandleni. Okwamanje ke othani ngilibeke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esinika ke uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Sibongile Latifa Banda, unobhala jikelele wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. UMabanda usanda ukuphatheka emhlanganweni weNational Peace and Reconciliation Commission eLupane obucubungula udaba lweGugurawundi.
Ababedigelwa abantwana ngabantu ababethwele insane, abantu ababedatshulwa izisu ngomama ababezithwele, omama barejwa. Indaba leyi ibuhlungu kakhulu emntwini ongumama. Umama siyazi ukuthi umama ngumuntu olomhlelo, njalo konke lokhu okwenzakalayo umama wakubhabhula emhlani esekhangele intandane ezivulewele abazali, esekhangele abakhe abazukulu ababulawelwe onina bedatshulwa izisu. Izinto ezinjengazona lezo, iqiniso elihle, ubunzima obukhona eZimbabwe buwela ikakhulu emntwini ongumama.
Ungathi uyasuthiseka ngenani labesifazane abaphatheka kule imhlangano?
Angisuthiseki kangako. Hle ngikubone eLupane, omunye umama ubekhuluma ngendlela angani into ayilandile wezwa. Kudojwe abantu ongizwe babuya bazokuma ukwenzela ukuthi ubuso bomuntu ongumama bubonakale bukhona. Kanti ke thina kumele kube ngumama onguye owahlukuluzwayo, ngoba ngize ngakhuluma ngathi mina ngiphila lama injuries engawa sustaina ngangimncane ngaleso sikhathi, uthaywa abazali bami, but la namhlanje lawo ma injuries asekhulile azaba ngiinto esingenza ngisebenze nzima yonke into engifuna ukuyenza.
Utsho ukuthi abantu abakade besemhlanganweni lowo iningi labo ngabalethiweyo nje eDaluka leSt Luke's, bathi bebengakwazi ukuthi kulomhlangano nje.
Thina sifike lapho esilele khona kwesihlobo sethu eduzane kwegaradini khona phansi. Ubengakwazi lowo mama ukuthi kulomhlangano onjalo eLupane, uzwe ngathi sadinga omunye umfowethu isihlobo sethu. Mina ngivele Dandana, but ngimangele ukuthi i-NPRC ikhulume yathi kulabantu abangu-7 abafonelweyo kumele basale ngemva komhlangano, bacamba lokuthi abanye ngabeDandana. Ngivele Dandana, umama lo baze babe mazi njoba besithi idumbu chena la le eyinye i-commission azibonakali azazakali bamaze njani njengoba yona ingkhona iqalisa i-NPRC le bamaze njani labo bantu bedandana kumbe bathethe ama-party members awezana PF ukuthi bahambe bayekhuluma babenzele lokho abakwenzelayo ngoba mina ngokwami ngibona ngani sebesebenzisa i-divide and rule.
Ngabe baluphathe njani lolu daba?
Okokuqala amapholisa labezomthetho singazi kumbe abephisi bangaba khona but iningi labezomthetho sicela bengabi khona. Okwesibili i-NPRC incane kakhulu kule indaba abachiyane layo sifuna i-international body ezabuya izekhangelana le ndaba leyi ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa i-divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje ngoba angiboni unare nxa bengangitshela mina ukuthi khonkhona nxa ngingasuthiseki ngabakwenzayo kumele ngiyeripota phezulu. Ngiyeripota phezulu kumnankagwa onguye. He is an interested part. How then can you tell me to go and report back? Ngiyekomplaina kumdabe onguye. I mean kumnankagwa.
Leyo ibiyingxoxolo nkosazana Sibongile Latifa Banda unobhala jikelele kugatsha lwabesifazane kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyambonga ke usithandekile ngokusinika lolo hlelo luphathelane labesifazane. Hlanganelane laye angevikezayo ngomgqibelo njalo. Kodwa ke abadala bathi kusinokudedelana. Yena ke usededela uChris Gande. Ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eyebhethu likaZulu. Sixoxa ngodaba lwegugurawundi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungasitshela mnumzana ukuthi udaba lwegugurawundi osekuthiwe abantu sebengakhuluma ngalo kubona ungani kuzaphathisa yini khona?
Okuluhlupho ukuthi bangabona umahluko ukuthi kukhulunywe ayisikuthi phela abantu edabe bengafuna ukukhuluma ngalo ngeyo ndaba bengakhulume ngalo. Abantu kulezinto edabe zifuna ukuthi zenziwe ngokhulumende and ukhulumende kakajaji ngazo izinto lezo. Fine ukhulume ngokunye kodwa kakakhulume ngakho konke okufunwa ngabantu. Abantu bathi bafuna kuphunyiswe ama-report ethiyambakhwe aphunyiswanga. Kulabantu abathathwayo abangaziwayo ukuthi bangathi kabakhulumi bakhulume ngama-rebellions but abazange bathi ukuthi labo ababathathayo babasangathi njalo kuyathiwane ngabo. So ngibona ngazathi ukuthi kukhulunywe ngakho kathonga ukuthi kukuthe kudidethwe and idideti esintwini yukuthi kuphikiswane kazange thi kuxoxiswane ngakho. So yikumahluko sokuthi simzwisise and ngemva kwalopho kuthiwa ngu-Emerson sizwisise futhi okuphinde kwathiwo yini ngabanye abakhulume bathi i-party position okubalisa u-deputy minister we-information okubalisa u-secretary for information in the president's office ongum-energy mdoda. So bonke labo bathe hhayi kwakuyinti and kangikhola ukuthini singaqalisa ukuxoxisana ngokuthi kwakuyinti then kwakungasiyompi kwakukliya ukuthi uhulumende wayebulala abantu and ngibona ngazathi akutshengisi ukuthi uhulumende uyazisola ngoba ulokhu e-defensive.
Manje kwenziweni ngokubona kwakho ukuze kukhumiswane umlotha?
Kuqakathekile ukuthi abantu ama-victims engavumeli ukuthi laba abantu ababulala abantu bebe yibo
ababathikethele ukuthi kwenziweni kuze beqhubeke befuqa ngoba one justice. So ngeke savumela umbulali ukuthi enze ngani kuthiwa ithini ithenziwe nguye umuntu owabulalayo anganithi iziphukuphuku zayo.
Asithi thina kugcine kuvunyelwana udaba lokungcwaba kutsha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi soneso, ubona ungani yinto engenzakala na njalo yinto engenzakala lula?
Uhlupho ukuthi akula ama-forensic experts esesiwabonisiwe ukuthi akhona. So ukuthi kuthiwe khonkona antu bazangcwatshwa kakahle kodwa ungazange kwatshenga ukuthi sinabantu abane-competence yokuyenza leyo nto anje. I don't think ukuthi kuya-addressa i-problem. Ngabe uhulumende uthi hayi bani sesidevelophe abantu abangaka who are competent to do this thing anto. From there, abaziwayo abakuma-mass graves abangcwaba. Kunabanye abaziwa ngohulumente izihlobo zabo ezibadingayo. Laba engabatshontshayo ngizathi ngabo. Engakacaci ngalokho ngibona ngazathi sisadlalane. Ngoba kunabantu abafunakalayo abathathayo nalohulumente. And lokuthi kathe kucharamba lo mtoti bakhulumela bani. Mina ngikholwa ukuthi bakhulumela u-Emerson ngoba kakamuzwe sithi labo abafana bahumana. Kodwa ngibona yena ethule selokhu wahlangana labantu be-collective. Labo abantu bakhulume ngemva kwabo. And bathi yi-position ye-party. So ngibona ngazathi kathe sokusixakayo ukuthi kuyini okungashiyo position ye-party but okuyikho ukuzenza abashiyo izihlobo. Kobo zabo lapho konke uhulumende kusezimisela ukuadressa umphuqazi yikho kudingakalayo ngoba yonkezi igovernment eyodwa ilokhu ikhipha ama-constitution statements then kuziwe.
Lo-ke bekungumnumzana Mbuso Fuzwayo, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eyebhethu likaZulu. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Hele ulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC, A Voice of America.
Sondela ntokazi ungisabi ntombenhle ngizidikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungisabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizidikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi lengxenye yami inyomntile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha niwenyukiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando umfotho ngiqome ngizinganje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombazana 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 come ntombazana.
Kude mani yiniki zela abantu zebantwini asibe mathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngibe ngunowa uke ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqedla ngiziqhansa kula zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye akuthanda ikolokho ngikome ntombazana yenza khonokho.
esikhathi sethu yithi esingasavumi ukuthi siqhubekele phambili esenza kwenza-ke manje ukuthi sikhangele okwezinye zezindaba ebezikhokhela umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ogqitshwe lamhlanje kobulawayo. Abaningi bekhala ngokuthi zinlutshwana kakhulu insuku ezimbili eziphiwa uZulu ukubana angene abuke. Abebandla le-MTC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa babe lo mhlangano we-National Council baphuma lesinye sezibopho esithi inkokheli yaphezulu yebandla leli eye-presidium kumele igoqele owesifazane. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.